Avo vabereki nevana vechikoro apo vange vachiratidzira vachiimba vakananga kumuzinda webazi redzidzo yeprimary nesekondari muHarare. Vabereki nevana ava avo vabva munzvimbo zhinji muHarare vanoti havakwanisi kubhadhara mari iri kudiwa nehurumende sezvo vakatoomerwa neupenyu uye vachitotadza kubvisa mari yechikoro chaiyo. Bvunzo dzeO level dziri kukwidzwa kubva pamadhora 13 pasubject rimwe kusvika pamadhora 15 kutanga gore rino. Mumwe wevabereki ava amai Esnad Lindani avo vanogara mumusha wemufakose vati vari kuratidzira kuitira kuti hurumende izvizive kuti havana mari uye zvinhu zvakaoma. Mumwe mubereki anogara mumusha werugare amai Tambudzai Kala vanoti urongwa hwebazi redzidzo yezvikoro zvepasi hunovashamisa uye havazivi kuti hurumende inofunga kuti vanowana pi mari yacho kana makambani chaiwo ari kutadza kubhadhara vashandi kwemwedzi yakawanda. Mumwe wemudzidzi wekune chimwe chikoro chiri mumusha weZengeza kuchitungwiza aramba kudomwa nezita anoti anotsigira chirongwa chekuti bvunzo dzegrade 7 dziitwe pachena.
Wasabhadhara maexamination vanyori mahara.
Mumwe vabereki ava vaadmire munava vakurudzira kuti hurumende isiyane neurongwa hwekubvisisa mari vana vanoda kunyora bvunzo dzegrade 7. Vanotiwo hurumende haifanirwe kuwedzera mari yebvunzo dzeO level.
Kutofamba mumaprovhinzi vachitaura kuti vabereki varambisise kubhadhara maexam fees nekuti kutyorwa kwekodzero dzevabereki nevana vechikoro. Nekuti constitution yakaiswa nehurumende nenyika nevanhu veZimbabwe inotaura kuti vana vanofanira kudzidza pachena. Ko kana vakuti vabereki ngavabhadhare vana vavo maexam fees vari kurevei?
Mukuru wesangano reZim Rights iro range richitungamira kuratidzira kwanhasi vaOK Machisa vanoti vacharamba vachiratidzira mumatunhu ese kuitira kuti hurumende isaenderere mberi neurongwa uhu.
Isusu tiri kuti semhuri yeZimbabwe takatogozherwa kudhara, hatikwanisi kubhadhara mari idzodzo. Vakawedzera futi maexamination fees eordinary level, eO level. Isusu again semhuri yeZimbabwe tiri kuti hatikwanisi, takatogozherwa kudhara. Mari yacho hatina. Iyo hurumende kana isina mari, isusu tozoiwana kupi?
Kana gurukota rezvedzidzo yezvikoro zvepasi vaLazarus Dokora vakabudirira panyaya iyi, zvinoreva kuti vana vegrade 7 vachange vobvisa madhora matatu pasubject imwe neimwe chete, uye mari yebvunzo dzeO level ichakwidzwa nemadhora maviri pasubject rega rega. Kubvira pavakatanga kutaura nezveurongwa uhu, vaDokora vari kushorwa nemunhu wese munyika kusanganisira nyanzvi munyaya yezvedzidzo, nhengo dzeparamende, vabereki pamwe nevana vechikoro. vaDokora varamba kutaura nesu pamusoro penyaya iyi vachiti taifanira kutaura nemutauri webazi ravo uyo ange akadzima mbozhanhare yake. vaMachisa vati vanyorerawo kuparamende nekomisheni inoona nezvekodzero dzevanhu vachitsutsumwa nenyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera. Ndakamirira Studio 7 muHarare.